Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrate kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokura ndaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taibva maoripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzakunyanya kuremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvinipemberedzwe munyika ino, chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zviri pamutemo chero vachizonobuda havo vaakumakoti. But zvinongotiraidza kuti mapurisa nemacio emuZimbabwe havanyanyoremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana atotal change, acomplete change yegovernance nedemokrasi munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kodzero zhinji dzatiri kuti dzinofanirwa kunge dzichiongororwa dzakaita sedzokusatongerwa rufu. Tatiwana sechawira nevamwe 13. Zimbabwe yanga isina munhu aidusura musoro yevanhu. Saka ivo vaiti kungogara vachingori kujere vachitakamirira kuti isusu tigozogurwa musoro, apa pasina wacho unogura musoro. Zvinhu zvakatiputsa dzimwe kodzero dzavo dzakaita sedzekodzero dzekuti uve unechiremerera semunhu, yatingati human dignity. Asi tinoona kuti dare rakaguriri rakazonyorawo mutongo waro kubudikidza navatongi vabhunu richitiro pane zvizhinji zvavakanga vasina kuita. Saka nokudaro nyaya iyi yakangobva yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zvoshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
VaHofisi vawedzerawo vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana-siyana, kubviswa kwevanhu pamapuraza avaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvokuti munhu ava achizvishandira, tinoona vava vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu. Saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvinodange zvichiongororwa. Kwozotiwo tine kodzero dzakaita sezvokuti munhu ange achizvishandira ina freedom of information network. Tatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vavanga vachitengesa, vamwe vacho nevanga vachizonzi varohwa. Kwotiwo tine kodzero dzatinonyatsogara pakati tsvikiti. Tinoona kuti vanhu vaikutsirwawo dzimba vachinetsana zvingava zvemakooperative kana kuti vari kuti havana kuirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvivango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapato anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANUPF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya achanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.